Vanhu vakawanda vange vachipa maonero avo paFacebook, paTwitter nepaWhatsApp vange vachiratidza kukashikamadzwa kukuru nekushaya kwavacharumbira. Vacharumbira vashaya nhasi mangwanani mutsaona yemotokari pedyo nedhorobha reNorton vachibva kuvulawayo vachienda kuHarare. Mutungamiri weboka revechidiki mudunhu revulawayo vakumbulani mupofu vaudza Studio 7 parunhare kuti urongwa hwekuvigwa kwavacharumbira husati hwavepo sezvo veboka ravo vachiri kutaura nevemhuri pamwe nevakuru vebato reZANU PF. Mutevedzeri wemutauriri webato reMDCT Muzvare Tabita Kumalo vati bato ravo rine urombo kumhuri yekwacharumbira pamwe nekubato reZANU PF nekushaya kwavacharumbira.
Hazvisi nyore semubereki kuti urasikirwe ushayikirwe nemwana, asi kuita kwaMwari. Tikuchema nemi tinemi paminamato, chemai mune tariro. Hongu zvinorwadza, marwadzo iwayo kuti apere. Musiki ndiye anogona kutonhodza mweya yarwadza. Tino urombo zvikuru nenjodzi iyo kuti mwana wongoshayika pamotikari. Tinovimba kuti Mwari achatungamirira tumushande basa rounochengetedza vamagura Charumbira.
Vacharumbira avo vaive nhengo yekomiti yevechidiki muZANU PF muvulawayo vaizivikanwa nenyaya dzemhirizhonga kusanganisira kusoeredza kwavakaita mudzimai wevaimbo vemutungamiri wenyika amai Grace Mugabe pamusangano wakaitwa muWhite City Stadium muna Mbudzi gore rakapera. Chiitiko ichi chinoonekwa nevakawanda saicho chakakonzera kupindira kwevechiuto muhurumende nekuzosiya basa kwava Robert Mugabe vaEmerson Mnangagwa vachizotora matomu. Mukuru wekomiti yezvekubiriswa kwemashoko mubato reNational People's Party vaMetuse Limoyo vati chinhu chinorwadza kurasikirwa neupenyu kunyanya hwemunhu wechidiki, asi vati vacharumbira vange vave neunhu hwange hwave kushorwa nevakawanda. Svondo rakapera vacharumbira vanonzi vakarova vamwe vevanhu vakaratidzira pamusangano wechechi wakapindwa navamunangagwa muvulawayo. Mutauriri webato reZapu vaipitule Maposa vati mutsika dzechivanhu hapana panopemberwa kana munhu ashaya, asi vati mufi anga ane maitiro anokanganisa kugarisana zvakanaka kwevanhu.
Tine urombo kumhuri nevanga achishanda navo nokurasikirwa kwavaitoko, asi sezvatinoziva tese tichitarisa mushakabvu anga vane maitiro anga asina kunaka. Saka seZapu tachitoshushikana kutiko maitiro rudziyaya kunyanya mazuva aperapera. Pakapera utungamiri hwaMugabe kuchipinda vamunangagwa vamagura Charumbira, munhu akazivikanwa nezvinhu zvakaipa zvinosanganisira kurova vanhu, kurova nekutyisidzira mavendors. Vanga vatova mutemo pache zvavo vachityisidzira nemapurisa acho vachitovaudza zvokuita.
VaMaposa vakurudzira vanhu vose munyika kunyanya vechidiki kuti vasiyane nenyaya yekushandisa mhirizhonga senzira yekuwana zvido zvavo munyaya dzezvematongerwo enyika. Ndakamirira Studio 7 muvulawayo, ndini Taura Ishava.